Mangwana nakana kavatereri tinosangana zvakare mangwana nanasi uri musi wechipiri mbudzi 28 2017. Makaterera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Father Fidelis Mukonori avo vaive mutongi gava pakati pavamugabe nemauto votaura nestudio 7 nezvakaitika panhaurirano dzekuti vamugabe vachienda pamudyandigere. Gweta rava chombo muzvinafundo Love More Maduku vanoti vave kuenda kudare repamusoro soro nhasi kuti vanokumbira dare kuti vachombo vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Father Fidelis Mukonori vechechi Roman Catholic avo vaive mutongi gava panyaya yemauto nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti nhaurirano idzi dzakatora nguva yakareba zvikuru asi dzaiitwa zvine kuremekedzana mukati. Father Mukonori varambawo mashoko ekuti vamugabe vakanzi vapiwe mari inosvika mamiriyoni 10 senzira yekuti vaende pamudyandigere. Mukuzeya zvakaitika panhaurirano idzi tabata Father Mukonori.
Zvakasikwa kutanga kwangu kuita nyaya dzakaita saidzodzo. Kupira muhondo ndakaita nyaya idzodzo. Lancaster House ndakaita ndakashanda nyaya yakadzama kwazvo. Zvanga zvakatomarira kupinda nyaya iyi. Nedzimwe nyaya pakatambudza ndikaita. Saka kuti yanga yakaoma here? Aiwa, kana masoja obudirana kufamba mukati menyika zvira kuti zvaipa. Saka vaiva nyore here? Zvana zvisiri nyore, asi pane vanhu panotaurirana. Ava vakanga vasiri vanhu vapanduki. Ndoda kuti ndisimbisise izvozvo. Masoja vanga vasiri vakazviita zvikwete sevapanduki, asi kuti vaida kugadziridza kuti maitirwo anga akuitwa nemusangano wezanu, maitirwo anga akuitwa nevashandi vamwe hurumende, maitirwo anga akuitwa zvikuru nevanhu vanga vakutorava kutoti use corruption zvechioko muhomwe zvanga zvisisafambise nyika mberi zvikuru zvokuti kupomanarana mhosva nokusharutsigo zvikuru kune vanhu vakarwa hondo kusanganisirawo nemasoja. Zvikurusa kuti mukuru wenyika vamugabe ndivo vanomirira madzibaba namadzitateguru eZimbabwe, ndivo chete vasara vamwe vese vakaenda. Saka maitirwo anga akuitwa vairatidza kuti vaizosara vasisina chimiro zvachose. Saka vemauto vakauya kuzopomhodza kuti zvisarambe zvichienderera mberi.
Asi ivo vamugabe vakazvitambirawo seizvi?
Vakazvitambira. Vakuru vemauto vakanyora zvitsutsumo zvavo zvinoita 11 chete zvandikaenda nazvo kune vamugabe kuti chikurukuranawo kumba kwavo. Vakabvumirana nazvo. Tikazosangana vakuru vemauto naivo president kustate house. Takazviita izvi kanopfuura kanoitwana katatu vachisangana nemauto nevakuru vavo vemauto vachikurukura nyaya idzodzo. Mumwe nemumwe vakuru vemauto aitaura zviri pamwoyo pake pamusoro penyaya iyoyi. Vaitaura zvine chiremera zvakatsiga asi zvakasinga zvokuitira ramangwana. Chirungu vaiti Operation Restore Legacy, Legacy of Zimbabwe, Legacy oyava Mugabe. Ndivo sababa vanosungirwa kuonekwa vachivatiri navo yezvino kuti vana vamangwana vano karabasu karabachiziva kuti Zimbabwe yakabva kupi.
Saka ndezvipi zvimwe zvichemo zvanga zvine vakuru vemauto ava mungadome zvimwe?
Zvimwe zvichemo zvepopotedzana kwevanhu vemusangano wezano, kushaisana chimiro pazere vanhu, nyaya dzokuba zvinhu zvemuhurumende, ndo zvinhu zvanga zvichikanganisa izvozvo, ndo zvimwe zvezvinhu zvacho.
Avo vanga vari Father Fidelis Mukonori vechechi Roman Catholic, avo vainge vari Mutongi Gava panyaya yekunetsana pakati pavamugabe nemauto vanga vari parunare muHarare.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Gweta riri kumirira vaimbova gurukota rezvemari Dr. Ignatius Chombo navakudzi Chipanga avo vaive mutungamiri weZANU PF Youth League muzvinafundo Love More Maduku vanoti nhasi vane urongwa hwekuenda kudare repamusoro reHigh Court kuti vaviri ava vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Dare raMajor Street neZuro rakavanyima mukana wekubvisa mari yechibatiso pamusha dzavari kupomerwa dzinosanganisa dzeuori nekuzvidza mauto. Mukuseya nyaya iyi tabata muzvinafundo Maduku.
Nhasi tiri kuenda kuHigh Court. Mutemo unotibvumidza kuti kana koti yepasi yemagistrate court ikanga yataura zvainotaura zvatisingawirirani zvokanwa zvaatiwirana nazvo, unoenda kudare reHigh Court. High Court tenge chinda kunoti vatarise matongerwo azvaitwa pasapa kuti vachinje izvozvizvi, nekuti bumbiro remutemo rakanyatsojeka. Munhu asati abatwa nemhosva anonzi haana mhosva and ane kodzero yekuti anga achitongwa achibva kumba unless paine system yekuti munyatsoona kuti nyaya iyi munhu angatongwa achibva kumba. Tanga tanzwa nemamagistrate nhasi vaingotaura zvakafanana zvavataura pana Chombo nezvavataura pana Chipanga kusvika vatosvika panyaya yekuti vototi ngativachengete musungwa nekuti kavaregedza vanorohwa nevanhu kunge koti ndo yakutoti kune vanhu rovai vanhu avo. Saka izvozvo hazvakachata zvinozokanganisira vamwe vanhu vakawanda ramangwana izvi kutauri zvinyatsojeka kana High Court yarambawo toziva kuti yaramba asi hatimiriri ipapo. Bumbiro remutemo rinotibvumidza kuenda kuti non Supreme Court.
Asi mune chivimbo here chekuti munobudirira?
Hatingatomboregi kubudirira nekuti isusu hatisipi takanyora bumbiro remutemo renyika rinotaura ivo musection iyo 50 yatanga tichanisa kukoti yepasi apa kuti section iyeyi inoti munhu anenge asungwa anofanira kupuwa bail kunze kwekunge state yabudisa pachena mareasons akanyatsosimba. Hatina kuona mareasons akasimba abudiswa uku inge chifungwa kana nemajudges High Court izvo vanotya even kwavanotogara chaiko havatombogari pavanochengetedzwa. Asi kana uri judge weHigh Court tinenge tichifunga kuti waakunyatsozivawo mutemo uye unotichengetedzwei kupfuura vamwe unokwanisa kuitarisa mutemo saizvo chaizvo. Apa nepatakabva kwezvemilitary operation yanga iri munyika munomu zvinotaridza kuti vanhu vachiri kutya. Saka handina kushandisa nekuti mamagistrate vaitaridza kuti iyi nyaya yakavakurira ngazviende mberi ukoko kwazvo.
Saka kutaura kuno vachombo nevachipanga vari kuchengeterwa kupi?
Kutaura kwatiri kuita ikoko vaenda nhasi vari kunge vachienda kugroup masima vaitounzirwa nemota dzemasairini hurumende yavo vataridza kuti nyaya dzavo dziri serious ekuona kwazviri kuitika. Saka vaendesa ikoko vanenge vakachengetedzwa zvemaximum kuchigroup maximum vari kuchengetedzwa vasati vatongwa inenge iri rimandi. Kazhinji kacho munhu achinzi arimandwa asati atongwa anoenda ari muHarare munomu anoenda kuHarare Central haanoendi uko kuchigroup maximum kunyanya kuenda vanhu vanenge vatotongwa vatobatwa vaakusevha sentence.
Saka murufunga kuti zviri kuitirwei?
Hurumende yemuno kubva muna 1980 inongoda kusikidzira vanhu. Vanhu varambe vachiitika ipapa zviri kuitwa kuti ava president vakapinda manje manje vakataura kuti hanzi aiwa ndoda kufighta corruption. Vanoda kupiwa mbiri yekunge vari kushanda necorruption against vanhu vavaishanda navo sevana Chomba. Asi tiri kuziva kuti vana Chomba vana Maishipanga vanhu vanga vari mune rimwe group zanopf rakasiyana negroup ravari. Nezvitongwa naChombo zvinhu zvanga zvakatoitika 2005, 2003, ivo varipo muhurumende izvozvo vari kupinda nemaminista dzamwe vanga vangori navo. Saka hapana chitsva ichi, ndechemuda kuti vatinyepere vanhu kuti aiwa ndiri kufaita. Iye Chipanga yekunzi akataura statement yaakanzi ati aiwa masoja haafaniri kupindira nyaya dzezvematongerwo. Ndiwo mutemo wenyika chaiwo, masoja haapindiri. Havakapindira hava vakati ivo pane zvavo vakapindira mune zvakanaka. But haasi munhu wese ane pfungwa dzekuti kupindira kwavo kwakanaka. Saka Chipanga aitaura pfungwa dzake inonzi freedom of expression. Kutiwo inini zvaChipanga ndiona kunge masoja haafaniri kupindira ari kukanganisa. Saka munhu angaendesiri kujere nyaya yekuti ataura pfungwa dzake.
Gweta riri kumirira vaimbova gurukota rezvemari Dr. Ignatius Chombo navakudzi Chipanga avo vaive mutungamiri weZANU-PF Youth League muzvinafundo Love More Maduku vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakadoma makurukota maviri chete kuti ambofanobata zvigaro zviviri zvakakosha vakamirira kuumba dare ravo remakurukota. Vakadomwa ndiva Patrick Chinamasa kuti vafanobata chigaro chegurukota rezvemari uye vasimba rache Mbengegwi kuti vafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya.
Mapazi wayo mapazi anokosha mukutongwa kwenyika kunyanyanya bazi rezvemari. Pane pachida kuonekwa kuti maseven servants anobhadharwa, zvikwere zvehurumende zvinobhadharwa, mari yemitero inouyiswa munyika nokuhumwe hurumende kuitira kuti vanhu varambe vachibhadharwa vanoshandira hurumende nemainflows emari dzinenge dzichibva kumitero dzakasiyana-siyana. Nokuti pasaita maEBCD outflows emari dzinenge dzichibuda munyika zvisiri pamutemo. Saka ministry of finance inofanira kunge iri key ministry. Mamwe maministries, ministry of foreign affairs anenge achidiwa because ministry of foreign affairs ndiye public relations manager wenyika anenge achitaurira dzimwe nyika dzatinodhidzana nadzo kuti kuZimbabwe kwakamira sei, varare hurumende vakamira so, zvichauya ndezvi. Mukatarira mamaministries asina kudomwa maacting capacities ekusecurity. Tinotoziva kuti kusecurity kune vanhu vanoita nezvesecurity vasiri maministers. Vakafanana nevakuru vevasori, vakuru vemauto, vakuru vemapurisa, vakuru vemaprison. Saka vanenge vachingoita basa ravo sezvavanofanira kuita vachidzivirira nyika nokuchengetedza mutemo. Saka apa vari kuitira kuti asinge vawane nguva yemaconsultations akasimba kuti hurumende yavanda kuita ihurumende inoratidza chii pautongi hwavo hwavanda kuita munguva shoma yavari kutonga sapurezidendi kusvika maelection aitwa.
Totarisawo nyaya yedare remakurukota, chii chiri kupa kuti vatinonokei semaonerenyu?
Aiwa, nyika inoi yeZimbabwe yanga yakavhengisika kwemakore akawanda. Pane zvinhu zvanga zvichiitwa zvisiripo. Pane maministries angachingeiswa kuti vanhu vadye, angachingeiswa paukama, angachingeiswa pakuti munhu uri webato ripi, uri wedii ripi, mumafaction anga aripo kuzana. Yanga isiri hurumende yekuti igadzirise upfumi hwenyika, hurumende yekuti igadzirise zvido zvevanhu, hurumende yekuti igadzirise kuti nyika yotongwa sei kuti upfumi hwayo huende mberi, kuti mabasa agadziriswe kuita kuti maindastry amuke, kuitira kuti todyidzane dzimwe nyika sei kuti dzedzi vaive vachisima mari dzavo. So apa vamunangagwa chiita kuti vanonokekisa hurumende yavo semaonero angu ndechekuti hurumende yavanoisa ndeicharatidza kuti vamunangagwa mutongi kana kuti mutungamiri akaita sei. Saka vanofanira ndofunga vari kutora nguva vanyatsokuita consultation yakasimba kuvanhu vomuindastry, kuvanhu vomumapato mamwe anozvimirira, kuvano madzisondo kuvano madzishe kuvano muupfumi hwenyika muindastiri muagriculture ki vanzwe kuti chaizvo chaizvo zvinoda kusunungurwa kuti nyika ende mberi ngezvipi saka vanoda kutora nguva vasati vaita decision iyeyo plus munoziva kuti muzano mune nyaya yemadyo mune nyaya yecorruption mune nyaya yepatronage yekuti kana mutungamiri anenge aripo anofanira kusarudza shamwari dzake anofanira kusarudza hama dzake anofanira kusarudza vanhu vebato rake kungofadza vanhu vemubato unoti kuita kuti nyika ende mberi saka zvinhu zvikuonekwa anofunga navamunangagwa nevamwe wavo vanova zvipangamagano zvavo kuti vaisarudza hurumende yekufadza vanhu asi vaise hurumende yokuti nyika igadzirise upfumi hwayo nekuti nyika ende mberi
asi zvinhu zviri nyore here kuti dare iri ringe richishanda panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo hamuoni zvakavaomera here kuti nemwedzi mishoma shoma yasara vakawanda vanenge vachivatarisira kuti vaite zvinhu zvakawanda
ipapavo ndopane tezi yavamunangagwa kuhwina kwavo maelection anotevera kana kusahwina kwavo zvinoenda nokuti chavaita chakasiyana nehurumende dzezanu dzokubva muna 1980 kusvika nhasi ndechi chii chavachasunungura chichaonekwa nevana vezimbabwe vese vakafaranuka nokubva kwavamugabe
nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya vachitaura vari parunare vari kujohannesburg kusouth africa makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa909am 4930 kana pa13860 ne15460 kilohertz pashort wave tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Prince Harry vekuBritain vabuda pachena kuti vave ivo nemusikana wavo Meghan Markle vane hurongwa hwekuti vazororana nekuchata gore rinouya muna 2018. Prince Charles, baba vaHarry, ndivo vakazivisa nezvehurongwa uhu nezuro. Vabereki vaMeghan anova chizvarwa chemuAmerica uyo anoitawo zvemitambo yemafirimu vakati vari kufara zvikuru nehurongwa hwekuroorwa kwemwanasikana wavo. Merkel ndiwe chikaradhi sezvo baba vake vari muchena mai vake vari mutema. Vanhu vemuIraq vanoti pane bhambo rakaputika pane mumwe musika pedyo neguta guru renyika iyi reBaghdad rikauraya vanhu gumi nemumwe chete. Vamwe vanhu makumi maviri vanonzi vakakuvara muchiitiko ichi. Vanopfurikidza mwero vesangano reIslamic State ndivo vari kuti vakaputisa mabhombo aya. Vamwe vana mazvikokota vaviri veUnited Nations vakazvimirira voga vaIdris Jaizeri navaAlfred Zayas vanoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekunze zvinofanira kubviswa nekuti zviri kukanganisa zvikuru vanhuwo zvavo kwete vatungamiri venyika. Havativo zvirango zvikabviswa zvichabatsira kusimudzira upfumi hwenyika uye kuti munyika muitwewo sarudzo dzakachena muna 2018. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga.
Chiripo ndechekuti pava nehurumende itsva iri kutungamirwa navamunangagwa. Asi chinodiwa ndechekuti vanhu vasakurumidza kumedza kutenga kuchata. Zvoda kuti zviongororwe, munhu wese ngaapuwe mukana. Kana tingati panganzi kazhinji zvinonzi ngationei kuti mutungamiri wenyika nehurumende yake vachadii mukati memazuva zana ekutanga ekutungamira kwavo. Iko zvino hapana chatichata chanyatsoonekwa chinobatika chekuti pane zviri kuitwa kunze kwemashoko avo avakatura pavakagadzwa ivo vamunangagwa. Uyezve pane matambudziko ati kutoona enyaya dzezvekodzero dzevanhu anogona kuzokanganisa zvinhu kumberi uko achinokurudzira kuti agadziriswe nemukurumidzo. Chekutanga, vanhu vanosanganisira makurukota ainge ari pasi paMugabe vakasungwa, vamwe vachona vakarohwa zvakaipisisa, vamwe vachishungurudzwa, dzimba dzavo dzichipwaswa nemauto ane pfuti. Zvose zvinofanira kuzviongororwa. Zvatinoita ngazvike pamutemo, zvinhu zvinge zvakajeka. Toziva kuti pane gwara, uyezve kuti nyika yeZimbabwe yava kufamba yakananga rimwe divi risiri riya raitungamirwa navamugabe. Saka ichi zvinokosha zvikuru sei kuti vanhu vese vanotaura kuti zvinhu zvanaka ngavatange vaona kuti chii chiri kumboitika vamunaka, pane zvavaita here. Saka ngavadai vapuwa mazuva atingati zana remazuva rekuona kuti vanobata basa nemutoo upi, pane mupfauko here pakati pavamunangagwa navamugabe, kana kuti ngoma ndiyo ndiyo.
Asi ka vari kuti ivo zvirango zvinongokanganisawo vanhuwo zvavo kwete vatungamiri venyika.
Kuziva kwedu pauwandu hwezvirango zvanga zviripo, zvanga zvisiri zvirango zvanga zviri zveupfumi chaizvo, zvanga zviri zvirango zvekuti vanhu vanga vari pedo navamugabe nevanga vachibva vakwanise kufamba kukati kukati vachinyimwa tsamba dzekusvika mune dzimwe nyika dzakati wandei. Izvozvo hazvo zvanga zvisinge hazvinyanyi kuvhiringidza upfumi hwenyika. Dambudziko guru ranga riripo rakataurwa navamunangagwa pavakatora mashoko avo ekugadzwa inyaya yezvikwereti zvenyika. Nyika yanga ichikono fomunomora nekumora zvikwereti isingadzoseri, isingabhadhari. Ipapo hapanei nekuti pane zvirango. Kana World Bank, kana IMF, mabhanga epasi rose vanenge vachitotaura kuti kana munhu asingabhadhari mari yaanenge apuwa, kana iri nyika hapakwanisi kuti vapiwe imwe mari. Ndodambudziko guru ranga riripo, rinoda kuti rigadziriswe, kwete nekutaura kuti isai zvirango kana kuti kudii. Rinogadziriswa nekuwana nzira inobatika yekusimudzira upfumi hwenyika nekuripa mari idzodzo, nekuona kuti mari dzakambofambiswa sei, inonzi debt audit, kuvheneka kuti zvikwereti izvi zvaitorwa nani, kupi, zvichiita basa rei. Ndozvakakosha nekuti kana tinoziva kuti nyaya yehuori yanga yapfugamisa upfumi hwenyika. Saka zvikaaa zvinemazvo kuti huori hupere zvingabatsira nyika.
Asi zvinoshanda here vamavhinga tichitarisa kunyika dzose dzakatemerwa zvirango, vana North Korea, vana Irana?
Hatingafananidzi nyika yeZimbabwe nenyika dzakaita sana North Korea nana Iran kana tichitarisa nyaya dzezvirango zveupfumi, nekuti nyanyei zvikuru chaizvo kuZimbabwe yanga ichingova nyaya yekuti zvirango zvanga zvakatemerwa vanhu varinotungamira hurumende yavamugabe. Saka iko zvino kana kuri kunzi vari kuti chinisai zvirango zvoupfumi kuna vamugabe zvekuti vasafambe ivo nemudzimai wavo nekuti havachisiri kutonga, zvinganzwikwa. Asi tiri kuti kana paine hurumende itsva, ngaitirwe mukana wekutaridza nemabasa, kwete kumhanyira mashoko. Ngativaone nekuvaziva nemabasa avo. Saka iko zvino ngativapei mukana, ngatiregei kumhanyira kuti tione zvakadii zvakadii. Vamunangagwa ngavapuwe mukana wekutaridza kuti hurumende yavo inobata basa nemazvo here kana kuti kwete.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadewa mavhinga vari parunare kuJohannesburg, South Africa.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Komiti ye Zimbabwe Road Selection Committee yakadoma Terence Muradzikwa kuti apiwe bezari rekuenda kuOxford gore rinouya. Makwikwi aya akapindwa nevechidiki vanobva kunyika dzakasiyana siyana kusanganisa Zimbabwe, Britain neAmerica. Terence uyo akakunda Zimbabwe yose pabvunzo dzeO-level neA-level ari kudzidza kuHarvard muno muAmerica pari zvino. Mukuzeya nezvechirongwa ichi, tabata imwe nhengo yekomiti iyi muzvinafundo Arthur Mutambara.
Chinhu chinonzi Rhodes Scholarship mubairo wakakura chaizvo, mubairo mukuru pasi rese wakatanga muna 1903. So pasi rese maAmericans, maEuropeans, maChinese, maIndians and Africans vanoapplya scholarship iyoyo vaiwana voona mukana kunofunda paOxford. Saka nezviro tanga tichiita sarudzo yemuZimbabwe. Asi chikuru chatiri kutsvaga, tiri kutsvaga munhu anogona chikoro uyezve ari tichikwanisa kuita mutungamiri uyezve achiita basa mukati meruzhinji. Uye anoti pachirungu murari well-rounded, mwana akangwara uyezve ari mwana angangokutungamiri pamberi yapo. Saka tasarudza mwana one chete gore rino anonzi Terence Muradzikwa, anga ane 16 ma-A's pa-O-level, anga ane 25 points pa-A-level, ari kuHarvard, ari kutadha degree economics, abudirira kuita Rhodes Scholar, achazoenda kuOxford gore rinouya kuna 2018.
Saka imi makakwanisa kuti munge muchi bvunzurudza vanhu vangani kana kuti vangani vangava taurawo kuti vanoda kupinda muchirongwa ichi?
Mubairo uyu unodiwa nevakawanda. Tatotaka neapplications atika ma 5000 todzika tosvika kuma 2000 todzika toenda kuma 200 tozosara ne 9. Saka iyo 9 vavavo ndopatakatarisa vakaro vana vanogona chaizvo. Vazhinji vavo vane anonzi ma 15 points, vane anonzi ma 13 A's pa-O-level, vane ma first class ma degrees avo. Pavana 9 vatanga tina vava vakigona chose. Asi tikutarisa zvekugona muchikoro nezvekugona kugara zvakanaka nevanhu nezvekugona kuita mutungamiri. Saka azokunda kuti abudirire ndeumwe chete anonzi Terence Muradzikwa. Asi vana vese vatanga tinavo pakomiti yedu vanga vari vana vanogona chose, vana vakasimba, vane njere dzakapinza. Asi mumwe wavo chete yabudirira kuti azoenda kuOxford next year onoita degree pamusoro rinonzi masters paOxford University mugore ra 2018 muna September.
Muzvinafundo Arthur Mutambara vachitaura vari parunare muHarare. Muzvinafundo Mutambara inhengo yekomiti yeZimbabwe Road Selection Committee. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misere nawo zvakare. Father Fidelis Mukonori avo vaive mutongi gava pakati pavamugabe neMauto votaura nestudio 7 nezvakaitika panhaurirano dzekuti vamugabe vaende pamudyandigere. Gweta rava Ignatius Chombo avo vaive gurukota rinoona nezvemari uye vakudzi Chipanga avo vaive mutungamiri weZANU-PF Youth League Dr. Muzvinafundo Love Mo Maduku vanoti vave kuenda kudare repamusoro reHigh Court nhasi kuti vaviri ava vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Zvimwe zvipangamazano zveUnited Nations zvinoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvinofanira kubviswa. Tabva tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare munguva pfupi inotevera. Anokonika nemufaro ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.